Tiri kuronga kumkuita mubatanidzwa muswa October 22 kubva kunguva dza 9:30 kusvika na 7 manheru. Tiri kuitira ku Gaithersburg munharaunda yeMaryland DC zvichibatanidza neVirginia neWest Virginia.
Chii chakasvitsa kuti munge muchiita urongwa ihwohwo?
Tine vafundisi vedu vari muno vanobva kuZimbabwe, asi vanoshanda vachishandira machurches avo akasiyana-siyana. Zvino zvinoitika ndezvekuti munhu akanga asirwa kumusha kuZimbabwe uko, tinoona kuti magarisiro anoita vanhu vemuno munyika yedu yatigere navo muAmerica umu, vanongokwanisa kungofona, kungobata maoko. Isu pachivanhu chedu tinoziva kuti vanhu vanoungana vachichema pamwe chete. Zvino tinoona dambudziko kuti vafundisi vemachechi kwatinoenda varungu ava havazvinzwisisi tsika iyi. Asi vafundisi vedu vekuZimbabwe vanoyatsonzwisisa tsika iyoyi, saka tinoda kuti tisangane pamwe chete vachiuya vachitibatsira. Zvino takaona kuti zvakanaka kuti kamwe chete pagore tisangane tichiwadzana tichiita mubatanidzwa uyu, uyezve tichiwana mukana wokuvatenda vafundisi vava nezvavanotiitira sevana vemhuri yeZimbabwe.
Makereke api munotarisa kuti anenge akaungana pamwe chete?
Makereke anenge akangowanda, makereke ese kubvira kuRoman Catholic, Anglican, Methodist, Forward in Faith, Apostolic Faith, Baptist, akangowanda masangano ese anenge akangoungana ipapapa.
Zvii zvingatarisirwa nevanenge vachida kuuya kuzowadzana nemi?
Vanotarisira kupiwa shoko tichiparidzirwa, uyezve vanotarisira kuti tichange tiine imwe program yatinoita yatinodaidza manesi, madoctors, tichiita yatinoti health fair, yekuti vanowanawo mukana wekutorwawo mablood pressure, mukana wekutaura naivo madhokotera nemanesi aya uchiudzwa pamusoro pezvirwere zvakaita sediabetes, maheart attack zvinowanikwawo mukurarama kwedu.
Zuva renyu ramasarudza izuva rinenge riri vamwe vachienda kumabasa, muri kutarisira kuti vanhu vanokwanisa kuuya sei?
Zvatakaita takasarudza zuva rese nekuti tinoziva kuti vamwe vanosenza masikati, vamwe vanosenza manheru. Saka mumwe nomumwe tinotarisira kuti nguva paunenge wangoonawo mukamukana kekungouyawo, vanhu vanongouya vongoitawo 1 hour, 2 hours varipo voenda zvavo kumabasa, vanobvawo kumabasa vachiuyawo.
Pane vamungataura here kuti ndo vanotarisirwa kuzopa shoko vafundisi vamataura ivavo?
Pavafundisi tichange tina Reverend Kapfumbuti, Reverend Mudede, Reverend Mwase, Reverend Sabute, ndivo vevamwe vevafundisi vanenge vachipa shoko musi wachona iwoyo.
Mune dingindira here kana theme yeurongwa ihwohwo?
Dingindira redu nechirungu is partnership with God. Nechishona ndingangoti hukama hwedu naMwari, ndiro dingindira redu. Richibva kuna 1 Corinthians chapter 3 verse 9. 1 Corinthians chapter 3 verse 9.
Ndo panowanika dingindira iri?
Ehe.
Zvii zvamungada kusiyirawo vana veZimbabwe kana vari kune dzimwe nyika kuti vange vachizoteedzerawo zvamuri kuita izvo?
Ndinoda kuramba ndichikurudzira vana veZimbabwe kuti tirambe takabatana tichive nehunhu hwedu, kuungana parufu kana pamafaro, hunhu hwedu hwatakabva nahwo kumusha. Chinhu chatinoramba tichingokurudzirana kuti tirambe tichibatana tiri pamwe chete, tichikurudzirana neculture yedu iyoyi. Vari muno muAmerica tine website yatakaisa https://zimbo-dmv.eventbrite.com, pavanokwanisa kuenda vachinoona information imwe yakawanda.
Vamwe vanoti ukama igasva unozaiswa nekudya, kuriko here kudya uku?
Kudya kuriko, tichange tichidya kudya kwemasikati tiri pamwe chete. Tapedza programu tawana chirariro chedu, tichazodyazve tiri pamwe chete kudya kwemanheru.